Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF hwatanga muBulawayo nhasi. Gadziriro dzekutsvaga rutsigiro hwevachakwikwidza kuCongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF hwatanga nhasi muBulawayo paine makambani nevamwe vari kuratidzira zvigadzirwa zvavo zvakasiyana siyana vakawanda kupfuura gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Makambani nemabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zviri kuratidza zvigadzirwa pagungano rezeraITF iro ratanga nhasi muBulawayo. Uwandu hwemakambani ariko gore rino hwakakura kudarika gore rapera sezvo gore rapera kwaive nemabhizimisi mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe akaratidza zvigadzirwa zvavo. Kambani yeProchem iyo inogadzira mafuta ekuzora pamwe nemishonga yekugeza ndiro nekuchenesa mumba ndeimwe yemakambani ari kuratidza zvaanogadzira pagungano regore rino. Mukuru wezvigadzirwa mukambani iyi muzvare Clara Martina vaudza Studio 7 kuti vave nemakore akawanda vachiuya kuZITF. Muzvare Martina vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kambani yavo iri kuita zviri nani vachitiwo kuuya kuZITF kunobatsira kuti kambani yavo iwane mikana yakawanda yekwekutengesera zvigadzirwa zvayo.
ZITF chatinoifarira inzvimbo yekuti tinointeracta nemamwe kubva kuma supplier ema raw materials through kunosvika pane ma customers naiwo ma consumer. Kana nichiti ma consumer ndirikureva iwo vari kudzimba ndo ma consumer edu, ma customer edu ndo ma shops vanotora product yedu vozoenda vonotengesa kuma consumer. Saka ku ZITF manje vese vanhu varipo.
Kambani nechikoro chinodzidzisa vanhu zvekutenga nekutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana Forex Trading School iri kuratidzawo mabasa ayo kuZITF. Mumwe wevadzidzisi vepaForex Trading School icho chine muzinda muBulawayo Valuis Ngobo vanoti vanoona kuita zvekutenga nekutengesa mari paInternet zviri pamutemo chiri chimwe chinhu chinogona kubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika.
This is our first year tichiexhibita. Taona izvi zvichikosha nekuti currently munyika tine high unemployment rate. Saka ne forex trading munhu wese anogona kutrader. Hakudikani any academic qualifications, professionals and vanhu vasina qualification vese vanogona kutrader. Saka this is good because vanhu vakawanda vana mabasa, but we've got access to internet almost everywhere and almost munhu wese ane smartphone. What we're saying is shandisa smartphone yako kuita a bit of profit over and above zvaunoita.
Nyika yeBelarus iyo yakashanyirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi mishoma yapfuura iri kuratidzira kekutanga paZITF uye pane makambani ekunyika iyi anogadzira zvakasiyana siyana kusanganisira matarakita nemichina mikuru inoshandiswa pakugadzira migwagwa kana kuita zvezvicherwa. Mumiriri we Minsk Tractors inova kambani ya hurumende ya Belarus va Andrei Grashmengo vati kambani yao yakateta chivumirano ne hurumende ya Zimbabwe uye vanotarisira kuti vachakwanisa kutengesera dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrika uko vati vange vasati vanyatsopinda. Zvichitevera rwendo rwavamunangagwa kuBelarus, hurumende yakaudza vatori venhau kuti hurumende yeBelarus yakanga yavembisa kubatsira Zimbabwe nemabhazi mazana mashanu. Asi hapana kujekeswa kuti mabhazi aya aive emahara here kana kuti kwete. Mukuru wemuzinda wenyika yeEthiopia, Bagolija Kora, vati kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kune nhoroondo yakareba, asi vati hukama uhu hauna kukura munyaya dzekutengeserana, vachiti vanoimba kuti kuvepo kwavo paZITF kuchabatsira kugadzirisa izvi.
In trade and economic sector, when we compare,
kana takatarisa ukama uri pakati penyika dzedu mbiri, tinoona kuti kutengeserana kana kudyidzana mune zveupfumi kwakaderera zvikuru. Saka chinangwa chedu chekuve pano kuedza kuti tisimudzire kudyidzana uku kuti kusvike pamatano epamusoro-soro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati kuwanda kwemakambani ari kuratidza zvinhu zvavo gore rino hazvirevi kuti zvinhu zvave kunaka munyaya dzezveupfumi, asi kuti vemakambani vari kutsvaga mikana yekuwana vanotenga zvinhu zvavanogadzira sezvo gungano iri richipa mukana wakadaro. ZITF yegore rino ndeyechimakumi matanhatu kubva zvakatanga gungano iri mugore ra1959 uye ine dingindira rekuti promoting industrial growth through trade and investment. Pane zvirongwa zvakawanda zvichaitwa parutivi rwegungano iri kusanganisira musangano weInternational Business and Investment Conference uchaitwa mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika retired General Constantino Chiwenga vachange vari munyarikani. ZITF yegore rino ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato remDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti richabvumidza nhengo dzaro dzichakwikwidza pazvigaro zvakasiyana-siyana kuti dzishambadzire dzichitsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera pamberi peCongress huru yekusarudza utungamiri hutsva mwedzi unouya. Matunhu gumi nemaviri akatosarudza vanhu vaanoda kuti vakwikwidze kuCongress, uye kwasara dunhu rimwe chete rekuSouth Africa iro richaita sarudzo dzaro munguva pfupi inotevera. VaChamisa vakasarudzwa nematunhu ese uye vari voga kuti varambe vari panyanga. Vachakwikwidza pazvigaro zvitatu zvekuva vateedzeri vavachamisa vanosanganisira vaWashman Ncube, vaTendai Biti, vaMorgan Komichi, amai Lilian Timvius nava Elias Mudzuri. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume, avo vachakwikwidza pachigaro chemutauriri webato kuti tinzwe zviri kuitika.
Iko zvino maprovinsi 12 ndo anominata. Pari zvino President Nelson Chamisa vanominatwa vari vega paupresident. Pavhausi president ndo pane bata murefu bata mupfupi. Pakaita vakawanda vari kudavo kuita vatevedzeri vavaChamisa. Uyezvo constitution yedu inotipa mvumo yekutsvaga mavice president matatu. Saka ipapo pari kukwikwidzana varume nemadzimai akasimba emupati vari kuda kuita vatevedzeri vavaChamisa. Pana vanhu vakaita sana Washman Ncube, Tendai Biti, Lilian Timvius, Lynette Kore, Tracy Mutiniri, Morgan Komichi, zvinda zvakadaro daro. Tabva ipapo pane post yeo secretary general, pana vaHwende navamuonzora vari kukakatana vari kuumburudzana zvakasimbarara ipapo. Kune madzimaivo ari kuda kuita chairperson atabvita kumano nevanoita deputy SG mai Chinanzavana. Saka zviri kufamba tasara neprovinsi 1 reSouth Africa richingopedza, tobva tapinda pachinhano chekuteera chekuti vanhu vafambe vachishambadza mazita avo, vachishambadza nepfungwa dzavo. Hazvizi zvemazita chete, ndezvepfungwa dzekuti vari kurongera pati kuti vachada kuitei nayo nenyika ichabhenefitei nayo. Tichange tichitarisira mapolisi nezvimwe zvakadaro kuti zvibude muhurukuro inenge ichiitika yemaelections.
Saka muri kuti vari kukwikwidza ava pachasvika nguva yekuti vachabvumidzwa kucampaigna.
Pachasvika nguva yavachakampaigna tichaita zvekuunganidza atinenge tichitiwo maprovincial caucus. Macaucus aya ndeekuunganidza vanhu vachikampaigna pamwepo, kwete zvekuvingana mudzimba usiku vachipana mazviwitsi kana zvichokoreti. Munhu achange achitaura pajekerere achitaridza pfungwa dzake, vachitaita matown hall meetings tichiona kuti munhu uyu paari kuda ndipo chaipo here kana kuti yangu ari kungozamazamawo. Tine vimbo yekuti izvi zvichatibetsera kuti tibudise vatungamiri vanenge vane chinangwa nepati, vanenge vane chinangwa nenyika, vachibudisa mapolisi avo, vachibudisa zvavari kurongera ruzhinji rweZimbabwe. Saka paachavhurwa ende mumwe nomumwe achanzi iye abvume kunominetwa pa one post yaachabvuma, kuitira kuti vanhu vazive kuti anoda pati chaipo chaipo, kwete kuita sekuti ari kukanda ruredzo achingoti chero chandabata gakanje hove nezvakadaro nazvo.
Saka Congress yekuSouth Africa ichaitwa rini?
Congress yeSouth Africa tine vimbiso yekuti ichange yaitwa by the 27th of April, inenge yaitwa any date ipapa.
Jacob Mafume ndiwo mutauriri weMDC, uye vari kukwikwidza kuti varambe vari pachigaro ichi. Vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita munamato wakaitwa nembatanidzwa wemakereke akasiyana-siyana emudunhu ravo wekunamatira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo Cyclone Idai. Musangano uyu wakaitirwa pacheche business center kumanikaland nemusi wemugovera. VaMaduku vanoti sangano ravo pari zvino riri kushanda nemamasangano akazvimirira mukuona kuti rubatsiro ruri kupiwa vakawirwa nedambudziko iri, uye kuti riri kufambiswa nemazvo here, uye ruri kusvika kwarunofanira kusvika here. Marvelous Muchanganya uye weStudio 7 abata VaMaduku kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kubatsirawo kuita yatinoti monitoring, nekuti vanhu vakawandisa chaizvo chaizvo kubvira nekuchipinge nekuchimanimaniwo vari vanhu, uye masangano akazvimirira ega vari kudetsera kuti dambudziko rireruke nezvinhu zvakawanda zvavanga vachiunza. Saka isusu seplatform for youth development tiri kubatsiridza ivo vakaunza rubatsiro kuti tikwanise kuona kuti zvavakaunza izvi zviri kushandiswa here sekupihwa kwazvakaita.
Pane nhuna dzamungati dziri kubva here kune avo vamuri kushanda navo munzvimbo iyi nyanya kuchimanimani panyaya yerubatsiro rwavari kuwana?
Pari zvino zvinhu zvave nani. Tingati pataka takatanga nyaya dzekuti rubatsiro ruchiuya, vanhu vanga vane maonero akasiyana-siyana, kuti izvi vemapato akasiyana-siyana vanga vane maitiro avanga vachiita angari kuda kuzvibatsirawo nezvinhu zvizvimwe vacho zvisiri zvavo. Asi nekuda kwekutaura kwataiitawo pamanhesenyuro pano nezvivhitivhiti zvakano zvemashandiro edu, zvakakwanisa kuti vamwe vaone kuti kana vakaita zvinhu zvisina kururama zvehori zvinokanganisa uye zvinhuzo zvirikwa nevanhu. Saka tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvabatsirika zvaimprova, zvizhinji zvaakuunzwa nemasangano akazvimirira ega zvaakunyatsokusvika kuvanhu. Uyewo vazhinji vanga vasingakwanisi kutaura zviri kuvaneta nekuti vaitya kuti vari kungobvunzwawo kana kushandiswa, vakungotaura pachena zviri kuitika muupenyu hwavo, zvizhinji zvatiri kurekoda tizozvishandisawo kuti vada rubatsiro rwerudzii, sekuti panenge paakudiwa kuti vabatsirwe atingati psychosocial support, yekuvapa rubatsiro runokwanisa kuvapodza kurwadziwa kwavari kuita nedambudziko ravakasangana naro.
Tiri kunzwa zvekuti pane munamato wamakabata munzvimbo iyi, munamato wei uye zverini?
Tanga tine chirongwa chekuita commemoration, belated commemoration yeIndependence Day yakaita musi wa20 April. Takakwanisa kudaidza vemasvondo akasiyana-siyana muchipinge vakasangana pachechi yeUnited Church of Christ in Zimbabwe EUCZ, tikakwanisa kuita minamato. Asi minamato takati tapedza kuitawo clean-up campaign, takambotenderera munzvimbo dzemachecheche tichiudza vanhu kuti kwaane inonzi climate change, kuti zvakaitika iri dambudziko rakaitika iri idambudziko riri natural. Vanhu vasaramba vachitaura zvinhu zvemafungiro avo, tsika nemagariro, kana kuti akaroiwa, kana kuti tisu taudambudziko, izvo zviri zvinhu zviri kungoitikawo kwese kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vachitaura naMavelous Muchanganya uye weStudio 7 vari parunare kuChipinge.
from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dutu mpengo rinonzi rukoka ukasha waro mugungwa re Indian Ocean. Uye riri kutyirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique ne Tanzania svondo rino. Dutu mpengo iri riri kudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringidza nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza kuti Tropical Cyclone Kenneth riri chinhano chinosvika mazana maviri emakiromita kubva kuMadagascar. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vabatana nezvizvarwa zvenyika yavo mukuvhota nhasi muurongwa hwechitatu hwekuvhota munyika iyi. Vanhu mamiriyoni zana nemakumi masere nemasere kubva mumatunhu gumi nematatu kusanganisira matunhu maviri ari pasi pehurumende vari kuvhota matunhu madiki zana negumi nemanomwe ayo ane vamiriri mudare reparamende. Nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munyika yave kupa kuti paite mutauro wakanyanya vamwe vachiti urubende yave kufanira kupindira asi vamwe vachiti chakachenjedza ndechakatanga sezvo hurumende yakambozviedza makore akare asi zvikakona nganga murapwa achida. Asi chii chaizvo chapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba muru? Tabvunza mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe.
Pachindano chatiri zvinezvi zvemabhizimisi zvekuvaomera zvakati kwirei nekuti tichiona takaintrodusa green interbank market yekuti wakauri musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mari rutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushandiswa bhizimisi ndo watinoti musika mutema uya ende ukoko rete yacho iri kubva yaramba ichikwira zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimisi ziva kudhurire paye patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa.
Mashoko aya anotsinirwawo nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya yokutara mitengo ichiitwa nehurumende inonyatsoratidza kuti haishandi. Ndo zvakanyatsobuda pachena patakamboedza kuzviita makore apfuura. Saka pari zvino haashandi zvakare nokuti vemabhizinesi ndo anoziva kuti zvinhu zvavo zvakamira sei. Zvinhu zvavari kuhodha, zvavari kushandisa mubhizinesi mavo zvakamira sei, zvinoita marii, ndo vanofanira kutara mitengo kwete kuti hurumende itare mitengo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti madiro aGeorgina ari kuitika munyaya dzezvemitengo anoshamisa uye hurumende haifaniri kupeta maoko izvi zvichiitika. Vamuponda vati vemabhizimisi vave kuita mushandira pamwe usingatarisirwe panyaya yekukwidza mitengo.
Zvinoratidza kuti vanhu vafanira kuvakasangana kunhimbe kana kupi kwakatosangana kuti aiwa ngatikwidzei. Asi makambani akasiyana ndo yatinoti kateo pachirungu iyoyo yekuti kateo should be broken. Minista anofanira kubuda achitaurawo kuti no arwadziwa nezvaitika ende ari kutora action. Saka minista anofanira kutora action ende anofanira kubuda achiishuwawo statement iri strong kuti aiwa zvaitika apa hatina kuzvaapprova because price yechinhu chakaita sechingwa it's a staple, chinhu chinodyiwa nemwana wese achienda kuchikoro. Saka price yacho haifanira kungokwira zvekuti mwana anokwanisa kupedzisira aenda kuchikoro asina kudya chingwa. Panofanira kutoti minista ipapo nehurumende ngavaratidze chido nevanhu ngavabude vachiratidza kuti aiwa price iyo ngairivhese to what it was before ende kana government ichibatsira kuti uiti iwanikete lower price hurumende inofanira kupindira ipapo.
Vaenderera mberi vachiti izvave kupa kuti zvinhu zviri kubva kunze kwenyika zvitotengeswa nemari iri pasi kudarika zviri kugadzirwa munyika.
Zvinwiwa zvirimo muno pane inotonzi live yakunobva kutanzania nemwe inonzi ngachida chitanga neista racho iri kubva kuZambia. Ndio ma drinks achipa, ndio zvinwa zvachipa muno muHarare kunwa. Izvo zvino zvanachita dollar kana dollar 20 cents kana dollar 50 basi zvatodhurawo. Asi zvinwa zviri kubva kuDar es Salaam which is 4000 kilometers away. Zvinwa zviri kubva kuLusaka which is 500 kilometers away. Zvachipa kudarika ma drinks ari kugadzirwa muGrenade side muno kana muWillowville muno. Saka ipapo ndo nema heu amwe ari kubva kuchi kunana Zambia ati kunwa muno muZimbabwe. Anenge akatochipa kudarika ari kugadzirwa muno. Ndo pandikuti kuti ngapatarisiswe iwana muzvinwa business muno vari kubatadza sei kuti munhu ari kuZambia angagadzira here mazoo kana drink kana maheu ototumira uya negonyeti odarika paborder obhadhira tijuti opinda muZimbabwe otomwiwa akachipa odarika iwe wagadzira muno ipapo hamusikona kuti vana muzvina business ino pane pavari kukanganisa here pavari kutadza kuona sesa
asi vajabangwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika
mukatarisa maprize avo ezvinogadzirwa muno achiri akachipa opfuura zvinobva kunze zvinobva kunze zvitoro zvidhurawo zvepazvakanyanyisa pane zvemuno zvitoro zvakawanda zvinenge zvinezviwo zvemuno asi challenge iripo ndeyekuti zvese zvemuno nezvekunze zvaakudhura kupfuura mari inokwaniswa nevanofanira vachitenga.
Hurumende iri kuenderera mberi nekudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa masamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa masamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ngatiri papurazi apa tane makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga. Tichitanga kugara tichifambira kuLens tichifambira kumahofisi kwana DA tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira list ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma 2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba ingoita zvekuchisidzirwa naye vanhu. Inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kapfuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunuwa vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo otonzi buda uende.
VaNyakunuwa vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ina ungosvikirwa chinzi panapa tiri Minister of Friends tauya vamwe nemapurisa fo mapurisa angari kuma 13 angari ipapo ndibva ndichitsamba tikati tsamba yemuti pandeya nzire 90 days kuti muende kwamukabva. Ndikati manje ndakaberekerwa panapa ndienda kupi kwandikabva kozi ndakaberekwa chii panapa. Saka ndimuchatsvaka kwamunoenda. Ndikati manje nayo ndakandirenda ndakaberekerwa mapurisa tsaine tsamba iyi ina bhara zvandifunga kuita bhozi napana kwandirenda ndakaberekerwa ipapo.
VaMishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva ataura zita rangu ndokubva vangonyora ndobva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ii ndakasvika kuchingochitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba vaGordon Kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masvondo mashoma apfuura, dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba neSibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu, kuMazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kuMasvingo, uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda, vaParents Shiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamutemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chadzinga basa murayiridzi wacho Lloyd Mablanyo Chigowe zvichitevera kukundikana kuri kuita chikwata ichi mumitambo yacho yePremier Soccer League. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Musangano wevatungamiri veDynamos waitwa nhasi mangwanani ukabvumirana kudzinga Chigove zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata ichi 1-0 neHerentals neZuro. Kunyange hazvo Chigove asina kubatika panharembozha rwake, sachigaro wechikwata ichi vaIsaiah Mpfurutsa vati chokwadi kuti Chigove aregedzeswa basa. Vati ivo Richard Chihoro naEdward Sadomba ndivo vachafanobata basa iri vachitsvaga murayiridzi mutsva. Mumwe mucheveri weDynamos Musambasi anochigove anga achifanira kudzingwa nekuti Dynamos yanga yarasika matambiro ayo.
Kocha anga achidizevha kudzingwa nekuti timu bhora ranga yakutamba ranga risinganakidzi ende matactics aka anga asingaiti.
Mumwe mucheveri weDimbare muzvare Rosemary Muchatuta vanochigove aifanira kuve asina kumbotambidzwa basa iri pekutanga.
Chigove uyu haana kana history yekuti pane kwaakambokochawo, anoti vanga vambomuisa sei, apangatouraya tima.
Vabatai kwaedza avo vanobva kunoton vano Dynamos inofanira kugadziriswa zvakasimba sezvo isina kumira zvakanaka.
Team haina kumira mushe, haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped defense, strike force in the...
Vamfurutsa vati ivo Dimbare ichange yave nemurayiridzi mutsva svondo rino risati rapera. Asi mashoko ari kufamba anoti Dynamos iri kuita hurukuro naTondirai Ndiraya uyo asiri pabasa pari zvino kuti atore basa rakakosha iri. Ndiraya ndiye aive murayiridzi wechikwata ichi muna 2015 apo Dynamos yakapedza iri pachinhano chechipiri akazosiya basa akananga kungezi Platinum Stars. Pari zvino Dynamos yave payaive mwaka wapera apo yakapedza gore rese ichirwira kuramba iri muPremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection chevechidiki na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki panguva iyo nyika yave nemakore 33 yawana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa muswere inawo zvakare. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF hwatanga nhasi muBulawayo. gadziriro dzekutsvaga rutsigiro rwevachakwikwidza kuCongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili imhlaka 23 kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuqalile uhamba kuhle kakhulu. Abantu bonke abazebukisa sibela siyathokoza kakhulu nge-response esesiyitholile from different sectors of the economy. Umbukiso indawo yethu igcwele, abantu ababukisayo sebekhona la.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka usungulwe koBulawayo namuhla. ABMDC bathi bazavumela abakhethwe izabelo ukuthi bakhankase bedinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa emhlanganweni walo weCongress. Iqembu leDynamos selixotshe umsebenzi umqeqeshi walo uLloyd Chigobe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso weza amabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka usungulwe lamhlanje koBulawayo, lapho okubukiswa khona imisebenzi ehlukeneyo. Kulethemba njalo lokuba kuza kuba lebhizimusi elihle elizatholisa inzuzo ababukisayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ilanga lamabhizimusi lalonyaka elezetha ITF 2019 liqalile lamhlanje. Osomabhizimusi bephakathi kokudinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umqondisi wenkampani yezetha ITF umnumzana Nicholas Ndebele uthi umbukiso usuqalile njalo uhamba kahle.
Usuqalile uhamba kuhle kakhulu. Abantu bonke abazebukisa sibela siyathokoza kakhulu nge-response esesiyitholile from different sectors of the economy. Umbukiso indawo yethu igcwele, abantu ababukisayo sebekhona la, abanjalo basaqedisa nje ukusetha up into zabo. Kodwa ke sijabulile nge-response that we have got. It's a full house.
Umnumzana Zondani Phiri obukisa imisebenzi yokubumba uthi bakhangelele ukuthola abathengi abasuka kwamanye amazwe njenganyakenye.
Sikhangelele ukuthola ama opportunities okuexporta ama products ethu, exportela eSouth Africa, Zambia, lase Angola. Kusihambele kuhle, yikho lapho sithole khona i opportunity yona le ekuexporta into esesiexporta kwakathesi.
Unkosazana Muchito Mudimba osuka eBinga ezobukisa imisebenzi yezandla uchasisa abalakho.
Sisuka eBinga size lapha ngengcebethu zethu kanye lesepha zejatrofa. Sibuye lapha ngenxa yezimtrade. Kuhamba kuhle njengoba nje kuyi-first day, asikaboni kangako ukuthi kuhamba kanjani, but singathi so far hayi sithabile sebele.
Unkosikazi Lindwe Nyoni isikhulumeli sekolitshi yemfundo yaphezulu iNational University of Science and Technology uthi bazobukisa imisebenzi yocwaningo ehlukeneyo ejonye ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Silapha eZITF njengeNAS siphi
siphiwe ithuba elokubana sizo tshengisa umhlaba nge-research esiyenzayo e-university ukubana i-research leyi ingancedisa njani indingeko zethu ezijiyeneyo kumphakathi. I-research yethu leyi idale iyenzwe ukubana izokwenza umehluko, incedise izinto ukuthuthukisa ezindaweni ezijiyeneyo. Ngakho ke sinxusa wonke umuntu ukuthi abuye ezobona ukubana abafundi be-NUST benzani, bangaphathisa njani ezimpilweni zethu. Hayi, umbukiso wethu muhle kakhulu, siku hall 3. So sithi woza uzozibonela.
Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi propagating industrial growth through trade and investment. Umbukiso wezeTITF 2019 wabosomabhizimusi uqale lamhlanje usiyaphela ngolwesine, kuthi ngolwesihlanu kusiya ngomgqibelo uzavulelwa uZulu. Amankampani edlula amakhulu amahlanu i-532 aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alichumi lambili agoqela iBotswana, iEthiopia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iNigeria, iNamibia, iSouth Africa, iUnited Arab Emirates, iUnited States of America, leZambia ayabukisa lonyaka. Umongameli Yoweri Museveni wele Uganda nguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezeTITF 2019 ngolwesihlanu. Kusasa inkampani yezeTITF izaqhuba umhlangano labosomabhizimusi ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uRetired General Constantino Chiwenga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule basi yenkampani Greyhound ebivela kwele South Africa isiya kobulawayo ethe yaba ngumlotha namuhla ekuseni eBeitbridge, iningi lalahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Ababoneli ingozi isenzakala bathi kube inhlanhla enkulu ukuthi abekho abafileyo kumbe abalimale kakhulu. Amapolisa athi asacwayisisa imbangela yalingozi. Nyakenye kube lengozi efanayo eWest Nicholson duzane leGwanda, lapho okufe khona abantu abedlula amachumi amane. Ibandla leMDC lithi lizavumela abakhethwe izabelo zalo ukuthi bakhankase maduze nje bedinga usekelo ngaphambilini kokhetho lokudinga abakhokheli abatsha emhlanganweni walo weCongress ngenyanga ezayo eGweru. Izabelo zalelibandla ezilishumi lambili seziqedile uhlelo lokukhetha labo ezifuna bancintise kuCongress bedinga izikhundla ezitshiyeneyo. Umkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Chamisa ukhethwe izabelo zonke lezi ukuthi eqhubeke esesikhundleni sakhe. Okwamanje akekho okhethiweyo ukubana ancintisane laye. Isabelo esesisele ukuthi senze olwaso ukhetho ngeseSouth Africa kuphela. Abazancintisa ezikhundleni zokuba ngabasekeli bakaChamisa abathathu babalisa umnumzana Washman Ncube, umnumzana Morgan Komichi, u-Elias Mutsuri, unkosikazi Lilian Timvyosi lomnumzana Tendai Biti. Bonke abancintisayo bazavunyelwa ukukhankasa emphakathini isigaba seSouth Africa singaqhuba ukhetho lwaso. Sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Yes, okusele i-province eyodwa kuma-province wonke ahlelwe Isekelo sombuso esebandla MDC engaba iprovince ye South Africa amanye ama province wonke aweZimbabwe ele America le United Kingdom le Ireland asephedile ukwenza inhlelo zawo zokulungiselela ukhetho lokulungiselela iCongress ye MDC okomnyaka emhlanje landelayo bona ngani sokuqhutshoka semsebenzi uPresident Dlamini uyathokoza ngendlela uhlelo osoluhlelwe ngayo kufika kulesi sikhathi njalo uyakhuthaza ukuthi izisekeli zebandla le-MDC lobukhokheli bebandla le-MDC buqhubekele phambili busebenza ngendlela eqondileyo njalo kulandela umthetho.
Uyatsho dokotela ukubana uBabuchamisa uyathokoza ngendlela uhlelo lolu oluhamba ngayo kodwa abanye bonke singathi labo bayathokoza yini kabekho abakhononayo?
Engakuthi ukuthi uPresident Dlamini ayisikho ukuthi uthokoza ngendlela yokuthi izinto zihamba ngendlela afuna ngayo. Uthokoza ngokuthi besisazi ukuthi bekulezi mali eziphumelele eziningi kakhulu njalo kulezi nhlelo ezenziwa yilabo abazonda ebandla le-MDC ebezimenyelwa ukuthi zenze kube nzima ukuthi inhlelo lezi sezenziwe kanje ziphumelele. Kutshengisa ukuthi kufika kulesi sikhathi izihlelo zebandla le-MDC sezihambe ngendlela elokuthula njalo engazanga ibe lokukhonona okukhulu kakhulu kumbe ukungalandelwa komthetho kakhulu. Khonokho kuqhakathekiswe nguPresident Dlamini asikakhulumi naye ukuthi sizwisise ukuthi angabe cabangani ngey'mpumelo ezifana lama-nominations ukuthi onominate foyo ngubani ohleleyo ngubani ubengakabi le ndaba lakho kakhulu lokho uPresident Dlamini yena ukhangeleyo ukuthi inhlelo zebandla zihanjiswe ngokusemthethweni.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Dlamini umkhokheli we-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Eli Zimbabwe linanze iminyaka engamashumi amathathu lathoba mnemunye 39 lithole uzibuse ngeviki edluleyo abasakhulayo begala ngenkinga ezijiyeneyo ababhekane lazo. Vathi abadala abalwela inkululeko yelizwe kaba safuna ukusuka esikhundleni besithi yibo abalwela ilizwe ngakho lokhe besafuna ukudla izithelo zokuzinikela kwabo. Kodwa abasakhulayo bona bathi yebo abadala bazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe kodwa sesifikile isikhathi sokuthi bachiye umbuso kungene ontanga. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo sakhulayo webandla leZANU-PF uMnumzana Monashe Mtutsa ngodaba lwenkululeko yeZimbabwe kanye lelakusasa labasakhulayo.
Engingakutsho ukuthi liqiniso kakhulu ukuthi sesileminyaka engamashumi amathathu lasitshiyangalolunye sizithole uzibuse. Thina abaningi bangkhona especially esithi ngama-youth kathesi sonke sengama-born free. Siyofuna ukufisa izifiso zethu lathi ukuthi sibe semsebenzini, izifiso zethu lathi sibe empowered, izifiso zethu sithi ama-aspirations alaba abalethi independence ngayo ukuthi sibe lokuzibusa economically, sibe lokuzibusa politically. And lathi njengabatsha sesifuna all those means of production ezandleni zethu. Khona lathi siyazwisisa ukuthi hayi i-independence le ithuni. Ngoba i-independence without empowerment is not independence at all.
Yazi Mnashe, ngesikhathi sikaMgabe udubo lokuswelakala kwemisebenzi lwalukhona, ngesikhathi sikaMongameli Mnangagwa silokho esikhona, ulethemba nalo ukuthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa ulamandla wokulungisa indubo ezibhekane labatshe elizwe.
Ukukompeya isikhathi sikaMgabe nesikaMnangagwa kungani kuyalingana, kungabe kulihlala. UMgabe wabusa for 37 years, uMnangagwa ukupower just for 1 year. So we cannot compare the two cities, low senze ngcono low senjani. But esingakukhangelela ukuthi thina njengabatsha ngendlela esibona ngayo i-government into ezenza zona Iwakhangela even iteam independence this year, it was saying embracing devolution towards Vision 2030. So, thina lathi sibona ngani ukunika amandla izigaba lezigaba is expressed through Chapter 14 of the Constitution, devolution of power. Sibona ngani, yes, this is our first chance, this is our best chance as young people to like to benefit from the fruit of independence.
Kodwa mnashe yena umnankago wayekhona lapho umgabe wayebusa.
Iqiniso lelo ukuthi umnankago wayekhona since 1980. But I think abantu bonke bayakwazi ukuthi politics eZimbabwe zinjani. Ukuthi it's all about the power of the individual who is at the office of the president. It's not really necessarily about ukuthi mbani okukhabinethi, mbani okunjani. U-president nguye okhola ama-shots. You can't go against u-president akufunayo. Everyone else follows the line of president umongameli oyabekhona in that time.
Uthintile udaba lohlelo lukahulumende lona olulenjongo yokuthuthukisa umphakathini kweZimbabwe ngomnyaka ka 2030 ongaphansi kwesihloko esithi Vision 2030. Kulabantu abangalali ulwazi oluthile ukuthi kanti kahle kahle nxa umuntu esithi Vision 2030 ukhuluma ngani. Ngicela ukuthi usichasisele ngamafishane ukuthi uhlelo lolu luphathelane ngani, njalo ubona ngani lukhangela ukuthuthukisa impilo zabatsha na.
Uhlelo lolu ngibona ngani liqhakatheke kakhulu. Okokuqala, mina ngikhuluma ukuthi ngolwani. Nxa sikhuluma ukuthi iVision 2030, sikhuluma ngokuthi by umnyaka ka-2030, which is in the next 11 years, iZimbabwe kumele ibe lilizwe elilomkhonomi ophezulu njalo ongaphakathi laphakathi. Nxa sithi middle income economy, ukuthi wonke umuntu ophakathi kwelizwe uthola imali engaphakathi laphakathi. Khathesi iZimbabwe ekhona, wonke umuntu uthola imali ephansi, abantu bayahawula. Kodwa iVision 2030 ikhuluma ukuthi bafuna ukucreate a situation within the economy ukuthi economy izayenza ukuthi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, lilizwe njengeZimbabwe, libe yilizwe elithiwa yi-middle income economy country. Yikho sokukhangeleleyo khona ezekhathi. So uhlelo lolo olwenziwa ngokhulumeni, it's not an event but the process ezayenzakala khona ukuthi by the time get to 2030 konke isifiso esizibona sikhangele silapha ziyabe sizifezekile ngendlela uhulumeni akubeka ngakho.
Kodwa ubona ngani lule njongo yokuthuthukisa abantu abasha na?
Ngendlela engiyibona ngayo ngingathi ye kumbe ngithi hi at the same time, because look ngendlela engilukhangele ngayo, look okokuqala lungani lufinyelela kumabhizinisi kakhulu, which means abantu abasha i-benefit yabo kakhulu izatholakala ekutholeni imisebenzi, which is a very good thing because ilukhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi imisebenzi itholakala. Kodwa on the other hand ngingathi hayi, ngenxa yokuthi abasha bangikhona laba abakumabhizinisi already, ama-small and medium enterprises, bona ngani bazakhitshwa out of competition ngama-big enterprises azabe kuwe. So ngibona ngani uhulumende kumele lungisise ukuthi e-protect abasha abalamabhizinisi amancane la asakhulayo.
Umnumzana Munashe Mtutsa ngosakhulayo webandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7.
Yebo yebo yebo, thwakazi omuhle. Mina nguMike Hobe, umsakazi we Studio 7. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Lamhla sixoxa ngodaba lukazibuse lela kusasa labatsha. Ngeviki edluleyo uZulu ubethakazelela iminyaka engu 39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe ikusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuthi abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 o'clock ntambama. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulelinye izulu lesiphepho elibikwa liselwandle lweIndia elikhanya liqonde ezihlengeni zeComoros kwele Mozambique laseTanzania ngemva kwenyanga eyodwa kutshaye esinye njalo isiphepho eMozambique, eZimbabwe laseMalawi. Leli zulu liphiwe ibizo lokuthi i-tropical cyclone Kenneth ngabezomkhathi bakwele France njalo libikwase liseduzane leMadagascar. Lingachaya ezihlengeni zeComoros kusasa. Iqembu lamalwecacha esiMoslem edlulisa amalawulo elizibiza ngokuthi i-ISIS lithi yilo elithiye amabhomba emzimbeni yamalunga alo adubuke abulala abantu abedlula amakhulu amathathu kwele Sri Lanka ngekhefu lephasika. Umphathintambo wezomvikela utshele idale lephalamende ukuthi abeqembu leli babikwa bekwenze lokhu bephindisela ukuhlaselwa kwenkonzo yabesimuslim kwele New Zealand. Kambe umbukiso oqhutshwa minyaka yonke okuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqale namhla koBulawayo usiyaphela ngomgqibelo uletha usizo bani kwezomnotho welizwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezenotho izakhamizi kanye lababukisayo ngalolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair wawunceda ukuthuthukisa ezomnotho ilizwe lisakhile.
Generally yona kumele kube le impact sibilezwayo because and its purpose is to bring together ama potential investors especially from outside the country ukuthi bezehlangana le local markets. Lokuthi abethu abe local market behlangane maybe lama international investors ona la ukuthi maybe sikhona esingakuthengisa outside the country. But okuhluphayo ukuthi no longer the same lalokhona kwakuyikho khona kuqala. Kudala isuke sinxa kufika kwi-trade fair you'd find a lot of international investors befika khona. But kathesi ngiyabona babhala amaphepheni they're posting ukuthi trade fair ibe 100% and so on kuthethwe yonke into. But at the same time, there is now ama exports more than what it says. Tengsela na konapa after all, industry is important. So I don't think it will have that much impact at the moment. In the economy, ngayo economy is right. The trade fair at what it was, it would have an impact.
Ugcizelele wathi kumbalwa okuzatholwa ngamabhizimusi lonyaka.
So yithi nje khona lapha local and you will be shocked ukuthi izinto ezikhona lapha ezama exhibitors akhona mostly you're talking of informal sector. Akula mini manufacturing sector, akula commercial sector ekhona khonapha. Uzathola omama ba exhibit amamethi, amacansi, in research zenziwa nge-recycled waste and so on. Azila impact enkulu kakhulu ezingaba layo, I mean, kwi-economy yelizwe. But khona lokho kuncane kukhona okuzaphuma. Sifunde kathi abemtare basiphatheleni and so on and so on. But really yona i-purpose yayo is to try and bring out emphasis on ama direct foreign investment. Singa ingabuyeli be lokhu yena yayikho esasikubona kudala sibili trade fair iyo. Igcwale ama manufacturers, you know, sasifica kulabo Dunlop, sibona bo Hubert Davis, yena zama company amakhulu yaye exhibited trade fair. Kubuya abantu abavela kwamanye amazwe, they used to get a lot of ama customers abo kompana ngesikhathi se-trade fair. Yesibukwanzi ku-export izinto.
Amazwi kaMnumzana Fuzwayo agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ngathi ngezomnotho welizwe kungenzeka ukuthi umnyaka lo engcwele abantu abazenesubana bavakathele trade fair, which is a khamisi lapha, kungenza inumbers ehle ziye phansi. Kwaise ukuthi abafisa ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abanamali. Amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa amakhampani azele eHarare. Kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi hlube silalo koBulawayo ukuthi amakhampani akoBulawayo amaningi avala. Ayeheadquarters eHarare laphelaefule futhi koBulawayo ayevala ngapha koBulawayo esale seseHarare. Khonokho lawo kuyadengisa ukuthi engxenye sokungenza abantu phose abakoBulawayo kakhulu babe lokudonda.
Uthi amabhizimusi abukisayo awasoze athole usizo oluningi kulumbukiso.
Abantu bona abamahotela, abantu bamalodge, isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa, uyathola sindawo lezi azilani ndawo ziyabe zigcwele. Uzuthola abanye besehlala kuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu, umuntu asikakhulume lo muntu owendla ukuthi hayi ngicela ukuthi nxa ulama-stay bedroom lale endlini yakho ngikubhadale ngenxa yokuthi ama-rates angale mahotela balodge abe ngavumi. kodwa sibile wempahla ezithengwa isikhathe esiningi ukalithwana ukuthi ubone ukuphika kuhle ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba phela amapinza obulana nalawa amalithwana khona afike khona ngazathola ukuthi lezi ndaba abazivukisa lapha ezinye vele yabe zisuka zigadele lezi ezivela out abathi basebefuna ukuthatha ama-orders abo sebethatha futhi kwanala amakhampani avela ngaphandle yikho kujala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyikuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi atholi lo shozi impahla zakho abantu abaningi abazibuki kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezivela phandle.
Asizweni umbono kankosazana nesisampofu isikhulumeli seBulawayo City Council yona ebukisa kulomkhosi.
Siyabakhampani kuphela. So amakhampani okulawana la akhona azahambe phezu ukuthi alani. Njalo lawa avaliweyo banekhampani ivaliweyo. So ngesizathu kuyoncedisa ukuthi iBulawayo leZimbabwe ihlale isengqondweni njalo in the mind of investor. Njalo abantu ababuyayo banamathuba ukuthi
isiphathamandla seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yo athethe indawo enengi kulumbukiso e-55% awakoBulawayo 25% avela kwamanye amadolobho 15% njalo awaphandle kwelizwe 5%. Ngimele iStudio 7 ikhonapha eWashington. Ngingusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu leDynamo selixotshe umqeqeshi walo uLloyd Chigove ngemva kwemidlalo embalwa lelo qembu lingadlali kuhle.
Ukunqotshwa kweqembu leDimbare izolo ngomvulo 1-0 liqembu elincane elisanda kungena esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League eleHerentals kuhle kwacunula inkokheli yeDynamos yahle yabamba umhlangano wesiphangiphangi namhlanje ekuseni lapho kuvunyelwene khona ukuthi uLloyd axotshwe umsebenzi. Yanquma ukubana uRichard Chihoro kanye loEdward Sadumba bakhokhele ekulolongeni lelo qembu kuze kutholakale umqeqeshi omutsha. Lanxa uChigove engabambekanga ecingweni lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuze atsho kubana uxotshiwe ngempela na, umgcinisihlalo weDynamos uIsaiah Mfuruza ugcizelele ngokuxotshwa kwakhe ngemva kokuthola imitlomelo emithathu kuphela emidlalweni eseliyidlalile lelo qembu emidlalweni lamaqembu abalisa emshowane ibe ngutshikelo bhanqa lanqotshwa yiWange Chicken Inn leHerentals izolo. Abazi okwenzakalayo kuleli qembu bathi bona iqembu lasedolobheni leHarare seliqalisile ukukhulumisana lowake waba ngumqeqeshi walo uTondereyi Ndiraya ukuthi aphindele kilo. UNdiraya onguye umqeqeshi okwamanje weqembu lesizwe labafana abasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu eleZimbabwe under 23 laye akalaqembu asebenzela kilo elikuPSL okwamanje ngoba ixotshwe umsebenzi liqembu elengeze Platinum Stars ngomnyaka odluleyo. UNdiraya wake waba umqeqeshi weDynamos ngomnyaka 2015. Lapho ke lelo qembu lagqiba umnyaka selikusiba ngasesibili engalaneni yemihlomelo kodwa wagcina esetshontshwe liqembu elenkezi Platinum Stars. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedes Jeremiah.
Inzisa kuphela yengoma kaJayza Marabini. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usungulwe lamhlanje koBulawayo. AbeMDC bathi bazavumela abakhethwe izabelo ukuthi bakhankase bedinga usekelo ngaphambilini komhlangano weCongress. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.